Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 26/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuWard 4 Majaji mudunhu reBubi kumatebeleland North dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba.
Commission inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe, Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, inoti iri kuongorora nyaya yekupiwa degree pamusoro re PhD kuna amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuWard 4 Majiji mudunhu reBubi kumatebeleland North dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba mushure mekunge dzabvuta tsaga remupunga waigoverwa vanhu musi wechitatu mudunhu mavo. Mumwe wevambosungwa ava, amai Chitekile Kupe vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeSiganda kwavaendeswa kuti vakabvuta mupunga uyo mushure mekunge vaudzwa kuti vakanga vasiri kuzopiwa chikafu nekuti inhengo dzebato rinopikisa reMDCT. Asi vanoti mapurisa azovarega vachienda achiti vakwidze nyaya yavo kubazi rezvevashandi nemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu, Labor and Social Welfare. Nengo dzemapato anopikisa zvikuru dzeMDCT dzinogara dzichinyunyuta kuti dziri kunyimwa chikafu panogoverwa zvekudya nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Kupe.
Zvakati musi wechitatu musi wa24 wakabva kwauya fertilize neraisi nesipake. Fertilize yakasvika na12 ikazohorwa nevanhu zvakanaka, asi kwakazouya tikari neraisi yakasvika kuma3. Motikari iya yakazogara isingahorese vanhu kusvikira na8, kuzotanga kuhorisewa vanhu na8 o'clock. Kwakati ipapo manje kwahorosewa vanhu kwapiwa vanhu mafomu. Vanhu vakabva vapiwa mafomu anasobhugusobhu kwabva tora mafomu. Takabva tatanga kunyora mafomu aya tichibatidza matochi. Takabva tatisarenda mafomu aya kuna sobhugu. Tabva tawanikidza vanhu vezanupf vaendesa vavo mafomu. Takazoti manje sobhugu akupinda kumafomu zvanzi village 5 yatora mafomu neraisi yatora. Takabva tavatsvaga tikavaona vava kutanga naraisi ndima tatanga kuvhuta masagi aya. Takabva takwanisa kubuda nesagi 1 ndiro tarabuda naro. Iwo vakabva vaenda kunomhanara kuti taba raisi yavo masaki fiti. Kwakabva tivakadaro taenda nhasi masikati kumapurisa. Tabva tasvika kumapurisa akati isisi tiri mbavha. Takabva taramba nekuti vange vati tiuye nesaki racho hatina kumboenda naro. Taramba kuti hatitakure saki. Tabva tataura mapurisa kuti tatisheya saki racho nekuti isisiwo tine nzara.
Saka mapurisa atichii?
Iye zvino mapurisa abva atanga kuti isisi tiende kunogadzirisana sobhuku naivo, asi pachedu hatione kuti zvingagadzirisike pamusana kuti vanhu vacho havada kubatana nesu. Vari kuti chikafu chacho ndechavo. Anhu mapurisa vati aiwa nyaya yacho iyoyi iri kuda kuti ticontacte isisi tiri mapurisa nesocial welfare kuitira kuti nyaya yacho isvike kuwelfare.
Saka muchaenda rini kusocial welfare kuti nyaya iyi igadziriswe?
Tiri kutanga kuti tataura nasobhuku kuti tiende kusosa ufe zino tasana nesosa ufe kakedu kujira kuti tizire kuti vanhu vacho kune mvumo here yekuti vatiine kudya isisiwo tine nhara pasine.
Avo vanga vari nhengo yeMDCT kuBubi Matebeleland North, amai Chitekile Kupe vari parunare kumajiji, kwakare kuMatebeleland North naJonga Kantemiri weStudio 7.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuongorora nyaya yokupiwa degree repamusoro rePhD kuna amai Grace Mugabe zvichitevera kumhangarwa kwenyaya nevamwe vadzidzisi vepaUniversity of Zimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chakaisa padande mutande gwaro rinonzi rakanyorwa naamai Mugabe pavakaita degree ravo. Izvi zvakaitwa padarika makore mana amai Mugabe vapedza zvidzidzo zvavo. Izvi zvakamutsa mutauro sezvo izvi zvaifanira kuitwa pavakapedza zvidzidzo. Chinyorwa ichi chine dingindira rekuti changing social structure and functions of the family, the case of children's homes in Zimbabwe, chiri kunzi nevamwe hachina kunyorwa zvakanaka uye ndechekuedza kudzivirira amai Mugabe sezvo nyaya yavo yave kuZAC. Vaimbo vemunyori wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union vamakomborori harizivishe vaudza Studio 7 kuti mukuru weUniversity of Zimbabwe Professor Leva Inyakura vari kuramba vachisvibisa zita rechikoro ichi nekuda kwemaitiro avo.
Mukuru weUniversity vakaramba nokuti takambovanzira sichiti vari kushandiswa naMugabe, vari kushandisirwa chisimba, asi Mugabe zvaaenda ivo voramba vachiita zvinhu zvekufa mbafu wakaitika nguwa ya Mugabe shunuro watini na yu wane nguwa rukuwa kuwa viwa warukuwa wasi mnaguda kuti atero wa Mugabe wa mba wa mkuru wangu saka wanufunga kuita wu vachi inda kana wakaramba vachi ita shumusha kaita saisisu
vati vanyagura vanufandira kuzingwa basa kana wakasabuda pachena tunyaya mai Mugabe yakafamba sei. Munyori mkuru muzinasu va Ashley Funye avo vanudziza pa Midland State University vauza Studio 7 kutinyaya mai Mugabe yasvibisa chimiro chezvikoro zvese zvepamusoro munyika. Vati vachaita zvese zvavanokwanisa kudzora chiremerera kuzvidzidzo nemagwaro edzidzo anopiwa muzvikoro izvi.
Chinhu chekutanga ndechekuti Leva Inyakura pachake abviswe pachigaro choita vice chancellor because ndiye munhu ari kuoversea mabogus degree aya. Ndiye munhu ari kuona kuti ari kuita kuti madegree asina kururama kubuda nenzira dzakanaka, asina kushandirwa ozopublishwa nenguva yese yaGrace Mugabe. Tiona kuti thesis yake yazobuda after 4 years, so all along yanga iri kupi?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vati Nashemzamindo vauze Studio 7 kuti panofanira kuitwa ongororo paonekwe kuti amai Mugabe vakadzidzira PhD yavo here kana kuti kwete.
Hapana humbo unotaridza kuti akadefenda PhD uyezve hakuna masupervisor ari kubuda pachena anotaridza kuti ndiwo akamusupervisor PhD, zvinoita kuti pave nemvunzo yakareba. Zvakare tinoona kuti hapana ane humbo wekuti Grace akaita masters yake kupi uye nedigiri rake rekutanga. Mibvunzo yakawanda iri kubuda.
Mukuru wemedia center vaErnest Nzengi vasi romashoko aya vachiti vanhu vanofanira kupiwa magwaro edzidzo zviri pajekerere.
Izvi zvaitika takatarisana namai Mugabe zvinopa kuti vanhu vaongorore. Panoratidza kuti hapana jekerere, hapana zvinhu zviri pachena, pane zvimwe zvekuda zvaitwa muchiwande. Zvinenge zvakakosha kuti kana kuri kuti munhu wandodzidza ngazvive pachena, ngazviitwe negwara ragara rezvinoitwa na ndo zvinofanira kuita.
Vakuru nevarairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuramba kutaura nezvenyaya yamai Mugabe. Mumwe mukuru aramba kudomwa nezita rake ati Vanyagura ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vanyagura vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya yamai Mugabe asi vakati iri kure sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa. Vati nyaya yamai Mugabe iri pachinhano chemazana maviri negumi nesere kana kuti 218 pachirongo. Vanguni vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yakamhangarwa kukomishen kwavo nevamwe varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe asi havana kudoma mazita avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakaita misangano yakasiyana siyana nevakuru vemabhanga anoshanda nenyika dzepasi rose. Vamunangagwa vaiudza vakuru vemabhanga aya pamire Zimbabwe uye matano airi kutora mukubhadhara zvikwereti kumabhanga aya. Vose vakuru vemabhanga anoti IMF, World Bank neAfrican Development Bank vakaratidza kufarira matano ari kutorwa navamunangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Handiti munoona kuti changa chichibvisa kuti nyika yedu isafambe inyaya yekuti tanga tisiri kudyidzana nenyika dzakawanda. Tanga tisiri kudyidzana nevanhu vachona vane mari ende vakasanganisirana sana IMF na World Bank. Munongoona kuti vanhu vekuti taiti tikataura navo vaingouya vachingotaura kuti mari tichazokupai kazigadzirisai ichi neichi, ende mongoona kuti pese zvaingochinja zvaitaura. President vedu vakasangana nemukuru weSwitzerland ende vaita musangano napresident weADB Dr. Adesina. Ende Dr. Adesina tasichanyanyondipa manyawi nemanyemu inyaya yekuti president wedu vakwanisa kusangana naDr. Christine Lagarde avo vanotungamirira IMF. Ende mukatarisa changa chichitineta munyika muno inyaya yekushomeka kweforeign currency ende inyaya yebalance of payment support. Ndosaka muchiona kuchiitika maqueue kumabhengi, ndosaka muchiona mari yedu isingatikwanire.
Zvingaritaridze here sekuti kana tanga timbori nezvikwereti namabhanga avasangana nawo ose aya, pane nzira here dzekuti zvingagadziriswe nekuchimbidzika kuti nyika yedu ikasire yadzokera mugwara?
Vanga reIMF tanga tisingambonyatsowane nhengo yepamusoro inouya ichitaura nesu, ende nyaya yekuti ivo vaLagarde pavangopedza kuita musangano wedu vanga vachitotaura kuti no, vari kutoona kuti takukwanisa kunyatsotaurirana kuti votibatsira sei senyika. Zvinotoratidza izvo kuti sezvinezvi hatichangotaura zviri kutisaina mamegadhiri asingaitike zvaimboitika muadministration yavamugabe, but takutoona kuti zvinhu zveduka maplans edu asinawo zvinhu zvedu zvakutozonaka.
Panyaya imwe cheteyo tabatawo munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada.
Saka I think benchmark ichange yakushandiswa nedzimwe nyika dzavari kutaura nadzo ndiyo kuti gadziriro yacho inobuda zvakanaka here, mareforms ari kubuda here, plus izvo ekwashens acho achaitwa here murunyararo free and fair, zvinogutsa opposition wokuti zvinhu zvakajeka. Asi ndo acid test muchirungu yasara going forward. I think assessment ya focus on election, so prepare election inenge iri credible and free and fair and uncontested. I'm sure kana vamunangagwa vakashowa that good will yekuti vanoita mareforms political, economic, electoral, legal kuti pave ne fair ground.
Tiri kunzwa vamunangagwa vachiparidza kuti Zimbabwe yakavhurwa, uyai muise mari, uyai nemikana yemabhizimisi, vachiita slogan yavo yavari kuti Zimbabwe is open for business. Asi zvinodiwa zvacho nevekunze kuti zvigadziriswe munyika medu kuti vagone kuita bhizimisi zvakanaka, zvati zvagadziriswawo here?
Zvingagadziriswa neskipi denzere nai. So far, Indigenization Act, I think, yanaka. Chaakunetsa manje economic stability kuti investor oda kuuya kunyika ino kuti unowana mari yako mbank uchibhenga freely, uchiwithdraw freely, uchiwana infrastructure yakanakawo and so on. Ndo zvimwe zviri fundamental zvasara. But the biggest, ndingaambita minister weinvestment and economic planning, the biggest problem yaemeka investors yanga iri nyaya yekuti kana pane lot of contestation hapana stability yepolitics.
Avo ndi munyori wezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vachitaura vari parunhare. Manzwawo kuna vaTerence Mukupe, mutevedzeri wegurukota rezvemari, vose vachitaura vari kuHarare.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vataura kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, asi hapana chavataura pamusoro peAfrica. Va Trump va bata dzimwe nyika dzeku Asia asi mashoko avo ange akawanda anga ari kuzvirumbidza mubasa ravo semutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuBritain, Dr. Nkulule Kosivanda, vanoti mashoko ava Trump anoratidza kuti America iri pasi pava Trump haina hanya neAfrica uye havaoni ukama neAfrica huchizombochinja zvikuru.
Ndinofunga kuti ini vaTrump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuda kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kuda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanya kutaurisisa nezvekuti vari kuda kuvaka upfumi hweAmerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndaona kuti pakutaura kwavaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawozve nenyika dzakaita nga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvisinga zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunga Africa isipo pasi pano. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresidenti emuAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunga inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Nkulule Kosivanda, vachitaura vari parunhare kuBritain.
Vatungamiriri vekambani yeCha Enterprises muzvare Silia Rukato vanoti vari kufara nekupfekwa navamunangagwa kwakaitwa skafu yakagadzirwa nekambani yavo kumusangano weDavos. Muzvare Rukato vanoti vari kuwana bhizinisi rakawanda kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Rukato pamusoro penhau iyi.
Inu takangu approach as the Ministry of Foreign Affairs about okay, panel this event Davos epitika. So takawa approach as this product we believe that the items that can be used for something. Saka zvangu takaita kutatsira kuti get as big as it got.
Ane zvimwe here zvamunogadzira pasi pe company yenyu?
Tino print a fabric and panel fabric yatika designer. It is inspired by great Zimbabwe. So today about 20 different ranges, all inspired by Greek Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa skafu yenyu iyi zviri kufamba sei panyaya iyo yemabhizinisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now tina message ri kupinda vanhu vakutipa macomments vachiti oh next time munofanira kuisa horizontal lines kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga skafu yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintaneti nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taitenga on commission kuairport nekumashops muBelgravia. Takangofunga kuti pane this event iripitika and we even went to airport number that said okay can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsukuda kungoona kuti is this something that people will accept, and number that tafona Minister of Foreign Affairs and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka skafu yenyu?
Takanzwa kufara And inini vakabuda on TV on the news nanchikumba ndakafonera one of the employees class ndovati Celia our president is wearing the scarf ndovanaenda on Twitter and nanchitsvaga mapictures panga pasina mapictures at that stage and then it was the next day one of my colleagues sent a picture.
Avo vanga vari muzvare Celia Rukato vekambani yeCha Enterprises vachitaura na Marvelous Muhlanganya uye vari muHarare.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva webato riri kutonga muSouth Africa reANC ari kuedza kubvisa masimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJacob Zuma asi nyanzvi mune zvematongerwo wenyika dzinoti anofanirwa kufamba akachenjera kuitira kudzivirira kutsamwisa vatsigiri vavaZuma pamwe nekukonzera kusagadzikana muhurumende yeSouth Africa. Vasero Ramaphosa vakasarudzwa kuve mutungamiri webato reANC muna zvita gore rapera vachitsiva vaJacob Zuma.
Mapoka maviri esangano reUnited Nations nasi abudisa mashoko anoti anotsamwiswa uye kusuwiswa nokunyura kuyaivapoteri nevanhu vaitama vangangosvika makumi matatu kumahombekombe yeYemen kutanga kwesvondo rino.
Vatsigiri vebato removement for democratic change vemachechi pamwe nemasangano akazvimiririra nasi vaungana kumahofisi eMDC vachinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vave nechirwere chegomarara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMGC activist the Chains Association yaronga munamato uyu vachanza chavengwa maudze Studio 7 kuti vakaronga munamato uyu mushure mekuona kudzimbikana kwemutungamiriri webato ravo.
Kaita kuti tironge prayer meeting yanhasi sezvekuti takaona kuti mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vari kudzimbikana saka pakudzimbikana kudaro panenge poda kuti vanhu isu vateri vavo vebato isema veterans tiuye pamberi tironge gungano rekuti tidaidze Mwari tidaidze nyasha dzaMwari kuti Mwari ndiye mukuru ndiye anogona abatsire kuti tiungane dambudziko redu toite maonera pamwe nemunamato zvakakonzeka kuti nekuti Mwari ndiye mukuru hakuna isu chakatadza asi Mwari ndiye mukuru anogona kusunungura mutungamiri vaTsvangirai.
Kunyange hazvo kwanga kufamba mashoko ekuti utano hwavaTsvangirai huri kudzikira munin'ina wavaTsvangirai vaManasa Tsvangirai vati mashoko aya ndeemanyepo. VaManasa Tsvangirai avo vaudza Studio 7 kuti vakabva kuSouth Africa svondo rino vati utano hwemukoma wavo huri kuita zviri nani.
Utano hwavaTsvangirai zviri kuimburuka zvakanaka kungoti mishonga yacho ine simba andimukuonaka mishonga yekudzimirwa inogona kutora simba asi kuita zvakanaka vari kuita zvakanaka ndakabva kuini kunovaona steadily vari kuimburuka zvakanaka hatingatauri kuti zviri kudzikira aiwa nekuti ndandiriko ndikagara svondo rose tikaona kuti no vana chiremba vari kuita chaizvo ivo vari kuresponda kana munhu achiresponda kumishonga unoona nekudya kwake unoona nekutaura kwake unoona achiedza kumuka nekufamba zvinova zvinhu zvavari kuita iko zvino.
Vawedzerwo vakati kurangarirwa kwemukoma wavo nevanhu vakasiyana siyana kuti vakunde chirwere chegomarara ichi kunovanyevenutsa semhuri.
Zvinhu zvinonyaradza zvatinotendazve minamato yakaiswa neiri kuiswa Mwari vari kunzwa minamato iyi ichinyevenutsa pamoyo netariro yekuti Mwari havangakundiki.
Momo vafundiswa uya kuzobata nevamwe Dr. Douglas Mambure vatiwo vane chivimbo chekuti kuna Mwari hakuna chirwere chisingarapiki. VaMambure vati vane tarisiro yekuti vatsvangirai vazokwikwidza sarudzo dzegore rinovapora pamwe nekuti ukuru hwaMwari huonekwe kuburikidza nekupora kwavo.
Taungana kuti tinamatire mutungamiri wedu weMDC vanove vaMorgan Tsvangirai maringe neutano hwavo. Tinoziva kuti munhu asikunzwa zvakanaka, saka taungana panzvimbo ine kuti vanamatire Mwari avarangarire. Tiri kutarisira kuti semutungamiri wedu weMDC vakwanise kumira vachikwikwidza vari mutano.
Vatsvangirai vari kuitirwa munamato kumatunhu akasiyana-siyana munyika, uye ndivo vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Nemugovera wapfuura, varume vatanhatu vakange vachidya muhotera yeKabul Continental kuAfghanistan vakasimuka patafura yavakange vagere, ndokutanga kudhura vanhu vachimhanya-mhanya vachitsvaka vanhu vekune dzimwe nyika uye vasevenzeri vehurumende yeAfghanistan. Zvakatora mauto eAfghanistan achibatsirwa nemauto ekuNorway maawa gumi nemanomwe kuuraya varume vanopfurikidza mwero ava. Asi vakange vatouraya vanhu makumi maviri nevaviri vanobva kunyika dzinosanganisira Ukraine, South Africa, Germany, Greece, Kazakhstan, Venezuela, United States neAfghanistan. Mumwedzi mishoma yapfuura, boka reTaliban range richirwisa nzvimbo dzekudyira, mahotera nenzvimbo dzinoendwa nevanhu vemuAfghanistan kunosangana nevanhu vekune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoshora zvakasimba kurwiswa kwakaitwa Intercontinental Hotel yeKabul. Vakatizve America inochema nehama dzevese vakarasikirwa neupenyu mukurwiswa uku zvisinei nenyika yekwavanobva, uye vanovimba kuti vakakuwara vachakurumbidza kunaya. Vatilason vanoti America inotenda mauto eAfghan National Defense and Security Forces nekushinga kwavo, uye America iri kubatsira kuongorora nyaya iyi. Vatilason vanoti America inomira nevanhu nehurumende yeAfghanistan uye inozvipira kubatsira mukuuyisa rugare munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mfanganya, uye ndiri muWashington.
Nhandare yeCity Sports Center manheru anhasi ichange ichitamba ngoma nomutambo wetsiva nemimhanzi panguva imwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muimbi ane mukurumbira Ja Fraser ari kurova ngoma manheru anhasi apo mutambi wetsiva Elvis the Bomba Moyo ari kupinda munhandare achirwira bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu hweheavyweight. Vemutambi wetsiva vari kushandisa mimhanzi uyezve vaimbi vane mukurumbira kunge Ja Fraser kuedza kudzora mukurumbira waive nemutambo uyu mazuva ekare apo nhandare dzaizara kuti tashu pese paiungana vemutambo wetsiva. Moyo ari kurwa naDidia naikwe kuDemocratic Republic of Congo achidzivirira bhande rake pamberi pemutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg avo vari muZimbabwe. Iyi ndiyo dziviriro yekutanga iri kuitwa naMoyo kubvira apo akatora bhande iri nekurova Bernard Adi wekukinya gore rapera. Moyo anoti sezvo ari pamusha ari kutarisira rutsigiro rwakasimba kubva kuvateveri vemutambo uyu apo anenge ari munhandare. Varonga mutambo uyu vanoti veruzhinji vari kubvisa madhora maviri chete kuona zvese tsiva nekutamba mimhanzi yaJah Praise. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nokuenika nemufaro, ndi Kanonoka Wande muWashington DC.
Neni Evans Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.